Ambonio, the local state, by the Republican State, the Akikrok to Muria Mari, dear no one of my ministries, also. Dear no one of water, environment, mining, land, agriculture, health, education, dear Murizuas. It's really very befitting. Kutia wana wangazi wano famba kashikurumiza kuzika kashimambo ajitambra zvinhu zvazva long overdue.
Takatarisa kumira kwakaita zvinhu, hamufunge here kuti mari iyi yaigona kushandiswa pane zvinhu zvinobatsira vanhu vese vakawanda munyika?
Unoona muZimbabwe vanhu vari kufamba neshoka here vose? Mota dziri mugovernment ingani, dziri ingani government yose nemaparastatas dzingai dzatengerwa madzimambo vakuru venyika ndo dzonzi mari iyoyo ngai inoshanda ikoko. It's just a little bit drop in the ocean. Tikanaota izvozvo taurira hurumende inofanira zvose ndozvine impact kozi mari yemadzimambo tomukavanyima haina kana impact pazvinhu zvamota izvozvo.
Tinonzwa hurumende ichichema chema ichiti haina mari, asi kana takuenda kusarudzo inowana mari yekutengera madzishe motikari.
Hazvizi zvokuti vanhu vakuenda kusarudzo. This scheme ndeye 2004 andira tikangwandira nayo ipapo. 2009 this vehicle has been replaced.
Imi munonzi mubhadhare mari pamotikari idzi ndidzokungopiwa here?
It's a loan scheme.